I am Junior Dua Point Washington, wishing you a great day.
Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wemuvhuro 31 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yotarisirwa kuparura chirongwa chekutanga kufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa neCovid-19 nezuro uye vamwe 45 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Mutungamiri werimwe bato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanokwira kudarira High Court vachida kuti hurumende imiswe kupa mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika ane nhengo muparamende kubato rava Douglas Ngonzora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti ichaparura chirongwa chekutanga chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota mumatunhu ose emunyika kana kuti mobile voter registration kutanga mangwana chipiri 1 kukadzi kusvika musi 28 kukadzi. ZEC yakazivisa kuti ichaisa nzvimbo dzekunyoresa idzi dzinodarika zviuru zviviri nemazana manomwe munzvimbo dzakasiyana-siyana mumatunhu ose 10 emunyika. Chirongwa ichi chaifanira kunge chakaitwa gore rapera muna zvita asi chakazosendekwa nekuda kwekukwira kwedenda reCovid-19. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vanoti nyaya yekuti ZEC ifambe ichinyoresa vanhu kuvhota vanoitambira nemaoko maviri vachiti yakanga yatononoka.
Nyaya yemamobile voter registration centers inyaya yanga yatononoka kuitwa. Taitarisira kuti ingadai yakatoitwa kare, vanhu vakatanga kurejista kare, tichiona kuwanda kwevechidiki vasati vaona mukana wekurejista kuvhota. Saka tinoitambira nemaoko maviri tichiti masenders ese aya aiswa ngaave efficient, kwete kuisa macues anozorebesa. Tichizotarisawo nyaya yekuti pane dzimwe nzvimbo dzatinozoona dzinenge dzichiwanzirwa masenda ekurejista, dzimwe dzichinyimwa. Ngazvitariswe population kuti kana kuHarare kuine vanhu vakawanda, masenders ngaawandewo ikoko kune vanhu vakawanda, kwete kuti kana kwanzi kunozovhota vanhu veopposition kuwanikwa kuine masenda vashoma. Uko kune vanhu vashoma-shoma asi kuchizikanwa kunzi kunogona kunge kuchivhotera rimwe bato, kowanda masenders. Ndozvatinongoramba tichitsumwa kuti zvisaite seizvozvo, asi munhu wese awane mukana wekurejista kuvhota, ndivo zvinosimbisa demokrasi yedu senyika.
Muri kugutsikana here nehuwandu hwaziviswa neZEC hwenzvimbo dzichange dzichinyoreserwa kuvhota idzi?
Zvinenge zvakanyanyisa kunaka panyaya yenzvimbo dzekurejista kuvhota kuti kana tichiti voting yedu iri polling station based, kuti notadza sei kurejistisa panzvimbo iyoyo yepapolling station. Tinoziva maresources anenge achinetsa nezvimwe, asi senyika tinofanira kuramba tichishuwira kushingirira kuti kana tati vanhu vachavhotera papolling station ngatichivaregistrei papolling station yoga yoga yatinenge tagadzira, kuitira kuti pasawanikwe zvake mumwe anoshaya mukana wekurejista.
ZEC yakabuda pachena ichitaura kuti ine humbo hwekuti kune vemasangano akazvimirira vanga vachibhadhara vanhu mari yekuti vaende kunonyoresa kuvhota. Zvinhu zvamungatarisira here kuti zvingasimudzwa zvakare neZEC pachirongwa icho ichaparurwa ichi?
Manyepo iwayo, hakuna munhu atamboshandisa mari kukwezva vanhu kuti vavhote, hakuna zvakadaro. Vanhu vanongoshanda vachikurudzira vanhu kuti vavhote. Izvo zvinoita kuti ZEC yatinotarisira kuti inge iri referee muelections ichitoita iro basa irori inzwe kutsamwa nekutsumwa. Tizive kuti inenge ichitsamwa yakamira sani. Masivil society organizations ese takaita tsvakurudzo tikaona kuti anga ari manyepo. Zvatiri kungoita chete tichienda mberi kukurudzira vanhu kuti vaendere mberi nebasa rekuhwezva kwezva vanhu kuti vavhote. Hapana anopiwa mari, nekuti vanhu vacho havatorina mari. Inobvepi mari inongoramba ichingotaurwa kunzi mari mari? Mari yese tinozairira mumaoko mestate. Tichitoti imwe yacho
ngaibve muhomwe state iende kueducation iende kuyouth iende kuzek kuti zek iite basa iri nemazvo.
Mutauriro wecrisis in Zimbabwe coalition vaobert masaraure vari parunare nestudio 7 muHarare. Muzvaro Tokozani Kupe nemusi wemugovera vakaendesa mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Ngonzora, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kudarire pamusoro panyaya yemari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika anenge akwanisa kuwana mavhoti anodarika zvikamu zvishanu kubva muzana musarudzo. Kunyangwe Dr. Kupe vakati bato rainge ratsemuka nepakati nekudaro mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kuAmerica pamusika weRBZ kana kuti 1.3 million igovanwe zvakaenzana, hurumende yakaenderera mberi nekupa mari yose kuna vamwonzora nebato ravo. Chikwata cheMDC chinotungamirwa navamwonzora chakaita musangano mukupera kwesvondo chikati chadzinga Dr. Kupe kubva mubato. Mutauriri weMDC Alliance waWitness Dube vaudza Studio 7 kuti Dr. Kupe vakadzingwa mubato reMDCT nekudaro havafanira kutaura zvavari kutaura. Mutauriri webato reMDCT rinotungamirwa naDr. Kupe Vantando Ndlovu vatenda kuti vakaendesa vamwonzora vaZiyambi navamutuli Ncube kudare. Rezveutano rinoti vanhu vana vakafa necovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 5337. Vanhu makumi mana nevashanu vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose kubva zvayatanga pazviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 229,416. Vanhu vapona kubva mudenda iri vakasvika pazviuru mazana maviri negumi nezvisere zvine mazana matatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 218,325. Zvichakadaro, vanokokera mabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Spunu vari kuyambira kuti chirwere checovid-19 chinogona kutanga kupararira zvakare zvine mutsindo kana mapato ezvematongerwo enyika akaenderera mberi achiita misangano asingatevedzeri zvinokurudzirwa nebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization. Asi vatiwo mukuona kuti mitemo yatevedzerwa, mapurisa haafaniri kutarisa kuti munhu abuda mumba maani. Mapato makuru munyika anoti Citizens Coalition for Change neZANU-PF anga achiita misangano kumanikaland, marondera, chitungwiza nedzimwe nzvimbo dzine sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nemakanzura kutsvaga rutsigiro. Misangano iyi yanga ine vanhu vakawanda vazhinji vasina kupfeka mamaski kana kugara vakatarangana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa kana mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBobo Spunu.
Chatiri kuona chichiitika kune vezvematongerwo enyika panguva inei yavari kukampena kana kuti yavari kutsvaga rutsigiro, takatarisana nesarudzo dziri kuuya musi wa26 March, ndechekuti vazhinji vacho misangano yavari kuita haisi kuremekedza zvakatarwa tichitarisana nenyaya yekudzivirirwa kwedenda recovid-19. Saka tinoona kuti misangano yemapolitical parties kana vezvematongerwo enyika anosanganisira vakuru kuZANU-PF, zvinosanganisira zvekare kuCitizen Coalition for Change nevakawanda vari kuita macampaigns avo, tinoona kuti dzimweni dzenguva vanhu vavanenge vainavo vanodarika zviri kutarisirwa. chimwe chatiri kuona zvikare ndechekuti masupporters kana kuti vatsigira vamwe vacho vanenge vasina kana kutopfeka mamaski. Tichitarisa zvikare miganu yavari kupanana yatingati social distancing iye hakuna chakadaro chiri kuremekedzwa.
Zvine dambudziko rei?
Zvinogona kuve dambudziko ratinogona kuzosangana naro panozopera sarudzo. Saka tinotokurudzira vanenge vachizenge vachiita misangano iyoyi yakasiyana siyana kuti varemekedze zvakatarwa maringe nekudzivirirwa kweCOVID-19. Tichikurudzira zvekare kuti vanoita zvemitemo yenyika vanoona kuchengetedzwa kwemitemo yenyika vaite izvi pasina kuti vanofarira ava kana vanowirirana neava. Vose vanenge vakanganisa mutemo vanenge vachikora mutemo vanofanira kunge vachionekwa kuti vagadziriswa zvichienderana nezviga zvakatarwa nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Asika vamwe vanogona kuti vari kuona uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi huchidzikira zvakanyanya pada ndo zviri kuita kuti varivare.
Tiri kuona kuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vadzikira zvikuru uye vari kufa vadzikira zvekare. Asi izvozvo hazvitadzise kuti chirwere chitange zvekare kupararira kunyanya kana vazhinji vachinge vachizonoenda kumagungano ezvematongerwo enyika vachinge vasingazopfeka mamaski sezvatataura, vasiri kupa distance yakatarwa. Kazhinji kachona toona kuti vanenge vachitoimba.
Zvine dambudziko rei?
Kureva kuti kupararira kwechirwere kunogona kuti hanyore kana pakangoita mumwe chete pamakungano iwayo avanenge vainawo. Saka ndo dambudziko riripo kuti chirwere chadzikira, asi mukana wekuti chichizokwira zvekare wakutowe unogona kuwedzera kana tichitarisa maitiro avari kuita kumisangano yavaringe vachinge vachienda vachitsvaga rutsigiro kana kuti vachinotsigira vatungamiriri vavaroda kuzenge vachisarudza musi wa26 March.
Vanokokera mabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wesangano revagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Guvea vanoti kunaisa kwemvura kwave kuwedzera matambudziko emakomba mumigwagwa yeguta ravo zvave kukonzera njodzi mumigwagwa. Vachitaura pane mumwe musangano nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakapoteredza, vatafadzwa muguti vakafanobata chigaro chamabharani mukuru muguta rechitungwiza kana kuti town clerk amai Evangelista Machona vakati kanzuro yavo haina mari yekugadzira migwagwa sezvo yakawanda yacho isina kana kumboiswa tara. Hurumende inotora mari dzemitero yemigwagwa uye iri kuvimbisa kupa makanzuro mari kuburikidza nezinara, asi vemakanzuro vanoti kugarira duri sehuku. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata muzvare Guvea.
Tichitaura panyaya yeroad infrastructure, haroad chaidzo hapana. Road hapana, hatina road, hangoma potholes. Ende zviri kukonzera mota kufira pakati peroad dziri kungoira makomba nekuti makomba anenge azara mvura nguva ino yekunaya. Mapotholes akazara. Uye zvekare jecha rakaiswa before rain season pa side pemigwagwa chinzira izogadzira maroad, nanhasi zvaripo zviri kungonaya zvichidzokera madraining, hazvina kutomira mushi.
Mungapa muenzaniso yemigwagwa isina kumira zvakanaka muchitungwiza?
Tongoti road dzese muchitungwiza tichibva pa St Mary's Police kana tichibva kutown munaseke road. Kana tichibva kuroundabout yekumbudzi uko, Whisper Bridge chaivo mapotholes atozara, vanhu iri ngokudhumana, mota dziri ngodhumana dziriko. Congestion iri kukonzerwa nemapotholes. Kwese kuroad inoenda kuroundabout yekumbudzi pamwe chete nekuenda kutown tichibva paSt Mary's Police. Saka chitungwiza yese dai vatibatsirawo vagadzira. Takazvikumbira izvi before rain season asi hapana akateerera. Nhasi tasvika parain season zvatiwo wese.
Kunze kwemigwagwa isina kumira zvakanaka, vagari vari kukwanisa kuwanawo here mabhazi nenguva uye kuwanawo pekuhwanda mvura?
Mapublic transport acho ari kuprovidwa nezvipo mashoma zvekuti sevagari vari kutora nguva yakareba vari mumacues kuti vaone transport. Uye zvikara pana masheds kana kuti pekuhanda zuva kana mvura. Iko zvino especially rainy season ino. Vanhu vanenge vakangomira vachinaiwa vakamira bhazi nokwanisa kutora 3 or more hours risati rasvika.
Mutungamiri wesangano revagari vechitungwiza reChitungwiza Residence Trust muzvare Alice Guvea vari parunare kwakari kuchitungwiza naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Pepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti varimi vose vekumaruva vachangewo manikidzwa kurima maringazuva kana kuti masunflower senzira yekuvhara kubuda kwemari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica inoburitswa ichitenga zvinogadziriswa mafuta emasunflower kubva kunze kwenyika. Bepa naure News Day rine musoro wenhau unoti mutambi wecricket Brandon Taylor amiswa kutamba mutambo uyu kwemakore matatu nechidimbu mushure mekubvuma kwake mhosva yekutyora mutemo unorambidza zveuori mumutambo uyu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zvenyu vashamarari vese paStudio 7 tinokutendai nokutipa nhau dzinotifadza. Ndinongotiwo vese vari kunze kwenyika yedu yeZimbabwe ngavachiuya varejiste kuvhota tigovhota zvakanaka 2023 kuti zvigonakidza zvavashamisa chete chete tigowana kufarira iro zita irori. Uyai murejiste kuvhota neuwandu hwenyu. Atenda hangu.
Makadiko vanhu veStudio 7 vanoita vanhu vana mukoma Jonga vamwe vese vanoshanda muStudio 7 muri kuita zvakanaka munoti panews dzetinonzwisisa dzechokwadi. Ni ndinonzi Gogo Mlambo ndiri muHarare. Ndatambudzikana mai vari kuSouth Africa vati maopposition ese ngaabatane ndiko kuti vahwine vakundezana. Handioni sechiri chokwadi nekuti CC yedu tikarejista tese nouwandu hwedu nokuti takawanda tiri kuda CCC. Saka handifungi kuti ivo nyangwe devakaita mapati avo vana Monzora vachivavo pane unozochinja kuti kwanzi ndoda kuenda kuna Monzora inini ndagara ndiri weCCC. Handifungi kuti ndingamboita zvinhu zvakadaro. Isu toda kuti tiregiste takawanda. Imi muri Joni touyai uno muuye muregiste kuti mukomana apinde. Haikona kuti tibatane naMonzora nakupe ngavaitewo zvavo vaite vanesane vega kuti isusu no nada pachikupikezi.
Makadini mukoma tanono kawande. Ndini Leonard Nyatanga ndiri kuno kuRichards Bay. Ndinotenda nechirongwa chenyu chiri kubatsira zvakanyanyisa kune vanenge vasingazivi vasiri paground vasiri kuZimbabwe. Tiri kubatsirikana zvisaka simba. Chini chandinoyambira ndechekuti tokozani kupe na uyo Monzora uyo havana nebasa. Chingori kwenche kuti triple C ngaifambe nezita iparidze shoko simaparidzero rinoitwa kuchechi iparidze shoko iroro kuvanhu vese vari kumamisha madhorobha kuti chamisa takamira takadaiso unatsotsanangura 2023. Ndinoona kuti munhu weSouth Africa tichange tadzingwawo tinofanira kunge takambovhota tondo register. Patinodzingwa pamuna December totarisa hondo yese tinge tiripo tichichengetedza vhoti yedu. Chandona chakanga chakakosha kuchengetedza vhoti kwete zvekuti tongovhota toti haa mukomana apinda mukomana apinda tosiya ZANU-PF ichitamba nezvinhu zvedu. Ngativhotere mukomana torinda vhoti yedu toonatsoona kuti zvinhu zvaita mukomana apinda.
Muri sei Tinotenda zvirongwa zvese zvamunotipa. Tinofara mubvunzo wangu uri pakuti dai munhu wese aenda kundovhota, aenda kundonyoresa kuvhota. Zvimwe zvacho hazvidi bakuzotita kuda kungogara muri vanhu anongonga akatarisa mumapepa, imi musingakwanisi kuita zvinhu zvacho. Endai mundonyoresa kuvhota munhu wese. Registration yakanaka. Ndine hangu tichaona, ndiri kudanga mvura kuzimboko manew stand diriko. Hazvina kushata, ngatitungamire nyika zvakanaka, tisave nekupokana pokana. Kutukana hakuna zvakunobatsira, asi kubatsirana ndokwakanaka.
Mamuka sei, mamuka sei kupa Studio 7 apo. Ini ndinonzi Patrick Wande, ndinobva kugokwe. Aiwa, ndoda kutendai nebasa guru ramunoita, basa rakanaka rokutiudza zvinoitika pasi pano penyika, pasi pezuva. Asi ndoda kutiwo ndingotaura kuti kutukana kusiko kunovaka nyika. There is no guarantee whatsoever kuti Chamisa achava iye the best leader. Takazoona munguva yava Mugabe vachadiwa, asi pakupedzisira vakapedzisira vasingachadiwi. Ngatitorei vanhu tichivapa mukana wokutaura, vamonzura vouya votaura, vachamisa vouya votaura, vamunangagwa vouya votaura. Tisaita jaira rokungotukana, nokuti kutukana hakusi kunyoresa kuvhota. Kutukana hakusiko kuti ndiyo popularity kana kunyanya kuzikamwa. Toda kutrade minds sezvinoitwa kuamerican politics, tosvika pakuziva kuti uyu weakness yake ndeipi. Hazvirevi kuti kune umwe munhu wakanaka 100%, kuuya umwe munhu wakashata 100%. Ndatenda hangu.
Makadii zvenyu muteereri wenyu mukuru weStudio 7. Mufaro wangu mukanditumira unews dzeStudio 7. Ndini muteereri wenyu Tenyenyuwa. Ndinongonzwa kufarira news dzenyu nokuda kwokuti muri vanhu vanotaura chokwadi chezviri kuitika. Ndingafarira nokupembera mukanditumira news dzenyu.
Kana mukoma Jonga Makadii apo, ndokumbirawo mundisvitsire mashoko ayo kubato riri kutonga kuti munoti vanhu vamuri kusunga vese ava vagoni kukudzorerai here? Kuko kusanyara kwacho kwokuti unoenda wakabata shamu kumunhu asina chaakabata, wakabata futi kumunhu asina chaakabata. Uri kuda kuzama kuitirevei munyika? Vakomanaka, zvaakuitika izvi takuzodzorera zvino. Regai vakadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mamwe matunhu ari mumahombekombe kwenyanza nechekumabvazuva kweAmerica, mukupera kwesvondo akarohwa nedutu raive nemhepo yakasimba yaive ine chando kana kuti snow yakawandisa zvokutadzisa vanhu kuona, uye izvo zvakasiya maguta akawanda asisafambiki uye asisina magetsi. Mhepo iyi yaifamba makiromita 134 paawa mune dzimwe nzvimbo. Matunhu akasangana nedambudziko redutu iri anoti Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland neVirginia. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine muguta rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania, vaNick Muroji Mada, kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu ravo.
Hongu ichokwadi, tanga tichitarisira zvakanyanyisisa kutopfuura zvatakazowana. Asi ndinorangarira nemugovera, takatotadza kuenda kumabasa mangwanani nenyaya yekudonha kwechando nekusabviswa kwacho, kukurwa kwacho mumigwagwa. Changa chakati wandei kuzonyanya pakufamba. Ndakapindawo mudhorobheni guru rePhiladelphia, ndakaona yanga iri nyonganyonga chaizvo. Nenyaya yekuwana kufamba kwakatsananguka kana kuti pekupaka motikari painetsa, nekuti basa rekukura chando ranga risati ratanga, saka ranga ridambudziko rakakura kwazvo.
Tinonzwa kuti chando ichi chakanga chiine mhepo yaivhuvhutawo. Zvii zvakakanganiswawo nemhepo izvozvo?
Ndakakwanisa kwanisa kuona mkwela maneru kutipa nenjimbo zandaka wona zanga zavarwa mudorobhe redu Philadelphia zakara skirwa nema gets ndinovimba kuti ndo mamwe matambudziko akasanganiwa nawo nekuda kwemhepo yacho pamwe kuti magets azoenda endi mhepo yacho inenge ichitonhora zvekare saka kana zvadaro vanhu vanenge vane dambudziko rekuti mhepo inotonhora inobva yaunza chando chakawanda kana magets azoenda futi nekuti chando pachinodonha chinodonhera padzitambo saka dzimwe tambo dzinobva dzaremberwa nechando dzikwanisa kunge dzaakuzodambuka saka zvinokonzera madambudziko akati wandei anozosanganiwa nawo nevanhu
icho chando chakadonha ichivamada chakadonha zvakawanda zvakadii
tinokwanisa kunge tichiti vhiringi dzikaende macendimitas nenyaya dzekugara kwedu munzvimbo dzadai ndofunga zvaikwanisa kusvika dzimwe nzvimbo yaikwanisa kusvika kana kuti ma12 inches mamwe ma10 inches mamwe maaround 6-7 inches pamwewo dzakati dererei chando chacho chinodonha zvakati siyanei but munharaunda yakada kufanana saka ndokuwanda kwacho kwandakaona chaakaita
tichitarisa muvhuro munotarisira here kuti zvinhu zvinenge zvagadzikana muchikwanisa kudzokera kumabasa
ndinoona sekuti vanhu vanokwanisa kunge vava nekufamba kwakati dzikamei chaizvo nekuti kutanga nezuro madekwana vanhu vanga vava muchipatapata chekukura nzvimbo dzekupaka motikari nemigwagwa kunyanya mumwe migwagwa isiri mamain roads ndo avanga vatanga kukura chaizvo svondo vanga vatangana nenzvimbo diki dzekuti vange vachiita kuti vanhu vawane mafambiro akanaka musi wemuvhuro
chizvarwa chezimbabwe vanik murozvimada vari parunhare kuphiladelphia mudunhu repennsylvania nestudio 7 munhau dzemitambo tochimboenda kucameroon tichitarisa mitambo yeafrica cup of nations quarter finals yakatambwa nezuro senegal yakarova equatorial guinea 3-1 mune mumwe mutambo kuchitiwo egypt yakarovawo morocco 2-1 mune mumwe mutambo pamitambo yakatambwa nemugovera cameroon yakarova gambia 2-0 kuchitiwo burkina faso yakarova tunisia 1-0 mitambo yemasemifinal iri kutambwa nechitatu musi wa2 kukadzi senegal ichisangana neburkina faso kuchitiwo nemusi wechina cameroon ichirovana neegypt zvikwata zviviri zvinenge zvabudirira pamitambo iyi ndizvo zvichasangana mufinal musi wesvondo 6 kukadzi
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook peji yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi zimbabwe electoral commission yotarisirwa kuparura chirongwa chekutanga kufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota kana kuti mobile biometric voter registration drive kutanga mangwana bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa necovid-19 nezuro uye vamwe makumi mana nevashanu vakawanikwa vaine denda iri mutungamiri werimwe bato remdct muzvara tokozani kupe vanokwira kudare rehigh court vachida kuti hurumende imiswe kupa mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika ane nhengo muparamende kubato ravadouglas monzora tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka vateereri